kwati notanga kundibata ndetsako ndinotanga kufunga zviye zviye zvinoitwa nemaoko ako ndinokurambira nyaya dzako usipo kuita serema ndinokurambira mhosva dzako usipo kuita serengure kuti Sarota, kana moyo uchinge wakambochera, hauzirwe. Kana moyo uchinge wada, kana moyo uchinge wasarota, kana moyo uchinge wakambochera, hauzirwe.
Cheira.